kuZimbabwe nedzimwe nyika dzepasi rose, chirwere checoronavirus kutsva kwerurimi kusina marapiro. Munyori mukuru musangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo vanoti hurumende, vashandi nevashandirwi vari kufamba vachitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika kune makambani akavhurwa. Vanoti zvimwe zvavari kuona zvinofadza.
Takaenda kumaine iri kugweru, unki mine. Patakasvika uko takaona zvinhu zvacho zvinenge zvakati rongekei. Pamunopinda pageti unotobva wanyorwa zita, vachitiraka kuti kana pazooneka kuti pane chirwere vazive kuti ndiani ambopinda mukambani. Saka madetails evanhu vese vanenge vachipinda vanonyorwa. Vanoti vanoita izvozvo even kuvashandi vavo vanofanira kuziva. Ivo vashandi vari mukati vanoti nguva vanenge vari kushift havaendi kudzimba, havadzokeri kudzimba dzavo, vane maquarters pavanovachengeta. Ende ne numbers dziripo to decongest the place, manumbers avo ari pasi vakati vane less than 50% yevashandi vari kushanda iyo zvino kumaine.
Asi hapana hapo mutunhu usina dachka sematauriro apa Moyo.
Tazoenda ku kambani inochengeta huku, it's a farm just outside iri kugweru ipapo. Ipapo ndipo takaona kuti hai hapana zvakanaka zviri chaizvo. Pane vanhu vakawanda vanenge vakaungana kunze pegate, nenyaya yekuti pavanoslota huku dzavo vanotengesa ingava mcipa kana kuti makumbo nezvimwe zvakadaro, matumbu. Saka vanotengesera vanhu zvavo, vanhu vanouya kuzotenga, vane shop iri mukati. Ipapo takaona kuti hapanyori munhu anopinda ari uya mushop, vanhu vakaungana zvekare panze. Ivo vashandi vari mukati ndivo vange vasina kubatwa zvakanaka panyaya dzavanofanira kufeka.
Hurumende yakange yamboti vashandi vose vavhenekwe chirwere checoronavirus vasati vadzokera kumabasa, uye kuti vaonekwe kuti vari kudziya muviri here vasati vatanga basa zuva nezuva. Asi izvi zvinenge zviri kunetsa kuzadzikisa, zvakapa kuti dare remakurukota riti vashandi vambodzokera kubasa zvinhu izvi zvichigadziriswa. Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu, vanoti vakatokumbira kuita musangano nehurumende kuzeya matambudziko avari kusangana navo.
Ya, tingatipa neimprovement pa makambani akwanisa kuvhura, nekuti pakutanga makambani anga achifanirwa kutanga atesta vanhu vavo vasati vavhura, asi iye zvino vabvumirwa kuti vavhure vozotesta, asi vachimeka shuwa kuti zvimwe zvese zvinodiwa zvepersonal hygiene, protective personal equipment, masanitizers, mathermometers nezvimwe zvese zvinenge zviripo.
Gurukota zvevashandi